ndingati sezvatiri kungoona kwese kwese kuti rufu rwamambokadzi Elizabeth chiitiko chabata bata nyika yeUnited Kingdom zvakanyanya. Pane kuchema kukuru nekushungurudzika kukuru nekubatikana vanga vari mambokadzi anga achidiwa zvikuru nevagari venyika mavo uyewo vagari vedzimwe nyika vanga vachivaziva. Saka nhasi unouyu tiri kuona mireza yese Union Jack iri kuflya pahalf mast kuratidza kubatikana kwakaita nyika, uyezve tiri kuziva kuti pavakangonzi vashayika mwanakomana wavo Prince Charles akabva ava mambo Charles wechitatu. Saka zvine mufaro zvakare izvozvo kuti pawana mambo mutsva, kunyange dai tiri kuchema mambokadzi amai vake.
Pati pava nezuva rekuradzikwa kwavo here ratiraziviswa?
Ndazwa kuti vachavigwa musi wa19 September. Saka kubva kufa kwavaita kusvika musi wa19 September panenge paine zviitiko zvakasiyana siyana mumapalaces avanga vachigara akadai seWindsor neBuckingham Palace. Mabhuku akavhurwa emacondolences, vanhu vanokwanisa kusvika kumapalaces aya nedzimwe nzvimbo vari kusvika vachipawo mashoko avo enyaradzo kumhuri yeroyal family nekunyika yese yeUnited Kingdom. Ndingati ndo mamirira akaita hurongwa kunoku. Mambokadzi vachavigwa musi wa19 September. Vanhu vari pakati pokubatana maoko nekuchemana nekurangarira mabasa anga achitwa namambokadzi Elizabeth semutungamiriri wenyika yavo.
Tinoona kuti mambokadzi vakashayikira kunyika yeScotland. Zvine kukosha kwazvinopa here kunyika yeScotland?
Ichokwadi kuti mambokadzi vakashayikira kuBalmoral, muzinda wavo kana kuti palace yavo iri kuScotland. Ndofunga kuti kushayikira kwakaitira kunyika yeScotland kunogona kuva nechirevo chakati simbei chaizvo kuvagari vekuScotland. Takanzwa kuti vavakidzani vavo kuBalmoral vanga vari vanhu vaitarisira chaizvo nguva yaiigara mambokadzi, zvikuru panguva yesama June naJuly vaiwanzopedza nguva yesama gore rega rega vari kwakare kuBalmoral, kwatinonzwa kuti vanga vaine ukama hwakanaka chaizvo nevavakidzani vavo vagari ivavo vaitarisira chaizvo mazuva ayo mambokadzi vanenge vachigara ikoko. Saka vanga vaine ukama hwakasimba nevanhu vekuScotland kuburikidza nemuzinda wavo weBalmoral. Tinogara tichinzwa kuti vanhu kuScotland kunewo vane zvitarisiro zvokuti dai Scotland yabuda muUnited Kingdom yava nyika yakazvimirira yega isingatongwi pamwe chete neEngland neWales neNorthern Ireland muUnited Kingdom. Ndinofunga kuti kufira kwaita mambokadzi vari kuScotland kuchapa vanhu kufungisisa chaizvo maererano nekukoshesa kunoita royal family naiye mambokadzi atisiya uyu nyika yeScotland. Ndisingazivi zvangu kuti vanhu vachafunga zvipi, asi ndinoona chiri chirevo chakakosha chaizvo chinoratidza kukosha kwakaita Scotland kuUnited Kingdom, uye zvikuru kuvatungamiriri vacho weUnited Kingdom. Chinhu chandakatarisira kuti ndizonzwawo kuti vanofungei nekuti mambokadzi afira munyika yavo iyo ine vamwe vane shunge kuti dai yabuda kubva muutungamiriri hwamambokadzi wakare nemhuri yake.
Iko kugadzwa kwamambo Charles III kune zvakungabatsirawo here paukama hweZimbabwe neUnited Kingdom?
Ini ndingati rufu rwamambokadzi kuvanhu vechizvarwa cheZimbabwe runogona kuunza pfungwa dzakati wandei dzimwe dzinopiringishana. Ngatizive kachekutanga kuti Zimbabwe yakavamba iri nyika yenzi Rhodesia yakanga iri pasi peumambo hweBritain. Saka pane kumwe kutsutsumwa kwakanyanya kuchiripo mukati mezvarwa zveZimbabwe maererano nematongerwe akaitwa nyika yeRhodesia nekuzosvika kwatakaita mukuwana kuzvitonga kuzere nekuramba tine ukama pamwe chete nenyika yeUnited Kingdom. Saka kune vamwe vanotsutsumwa chaizvo neutungamiriri waiwepo wecolonial government. Chechipiro ndechekuti nyika yeBritain inyika yatinotarisira kwairi zvikuru. Vazhinji vedu tiri kurarama munyika ino yeUnited Kingdom, matine mabasa, matiri kurera mhuri dzedu, matiri kurarama upenyu hwakasiyana pane hwatingadai tichirarama dai takaramba tiri kumusha kwedu kuZimbabwe. Saka vanhu vanenge vakatarisa rutivi rworwo vanogona kuva vanhu vanofara nekutenda chaizvo mabatirwe nemagariro avari kuita munyika yeBritain. Ndingati kuti tinyatsobati chaizvo chaizvo zviri maringe nezvizvarwa zveZimbabwe, pangatori kubvunza munhu ari mumwe nemumwe tichinzwa kuti munhu anofunga sei, munhu anoona sei ukama hwatinawo nenyika yeBritain. ndanzwa kuti mitambo ye English Premier League yakamiswa weekend inoyi kucherechedza remekedzwa namambokadzi. Tinoziva kuti vanhu kuZimbabwe vatsigiri zvikuru wemutambo we English Premier League. Saka ukama hwedu hune kakudonzera kwese kwekuti tine patinopokana nenyika yeBritain, asi tinewo zvatinofarira uye patinonzwanana nenyika yeBritain. Saka ndinofunga kuti kufa kwamambokadzi kuchaunza mwoyo miviri muhana dzevanhu. Mumwe mwoyo wokurwadzirwa nokusuira mambokadzi uyo afa nemhuri yake, kuzoitawo mumwe mwoyo unoramba uchirwadzirwa nekusuira ukama hwedu neBritain maererano neku tongana kwatakamboita kuzosvika pari zvino izvi. Inini hangu ndakazvimirira pachangu ndakambosiya parutivi nyaya dziri maererano nekutongwa kwenyika pakati pezimbabwe neBritain, ndichibva ndangopindawo mukubatana maoko nekuchemana kuri kuita veruzhinji.